Delta haina maexports. Saka foreign currency inoshandisa inotowanikwa through mabanking, particularly from our banking partners and kana kuti kutobva direct ku Reserve Bank. Kubva pakachinja mafambisirwo anoita foreign currency kutanga kwa October, makampanies asina maexports haana mukana wekuwana foreign currency kubva kumabank. And isusu as a business, as a Delta, tine urongwa hwekuti hatikwanisi kufambisa business redu nemari inowanikwa kumusika mutema uku black market, because zvine dambudziko. Zvimwe zvacho zvinenge zvisiri pamutemo, and kuti tirane business yesaizi yedu tichinotsvaga mari kumusika uku mutema hazvinyanyowirirana nemafambisirwo emabhizinesi akaita sana Delta. Patiri yezvinezvi ndekuti takambopuwa allocation yemari neReserve Bank muna October. Ndiyo ine material huru inoshandiswa kumasoft drink yatakaprodusa muna November. But kupera kwemwedzi waNovember, mafactories edu yemasoft drinks akavhara. Tinotozongoavhura chete kana tapuwa futi mari yekuti tiunze ine concentrates dzekuti tiite masoft drinks aya.
Saka muri kumbotaura here nevakuru vehurumende uye mungade mari kuti zvikwanire vanhu panyaya yezvinwiwai pamwedzi wega wega?
Business redu remaCoca-Cola soft drinks ndo rinonyanyoda mari yakawanda. In total the business rinoda kuma 5 million. Particularly yezvinezvi takuenda kumaholiday eChristmas ndo kunonyanyonwiwa kana ari doro kana ari masoft drink. Business re soft drink pachezvaro rinoda kuma 2 million pamwedzi, asi hatina kunge tichiwana mari yacho particularly for mwedzi uno wa December. Hatisati tave neurongwa hwekuti tichazvifambisa sei. Maminista wedu weindustry ane November anonyatsonzwisisa zviri kuitika. Tinogara tichitaura navo, tinotova nemusangano watakagadzirira kuita musi weThursday ino iri kuyai, kuti tichivapa futi mafambisiro ari kuita business. Tinogara tichitaura zvakare neReserve Bank tichivapa zvatinoda in terms of requirements yeforeign currency. Asi tinoona sokunge kuti patiri izvozvi izvi nyika yeZimbabwe haina foreign currency yakakwana. Saka chinenge chiripo ndechekuti mapriority avo eZimbabwe Bank akamira sei. Tinoona kushota kunoita vana fuel nezvimwe zvakadaro zvinenge zviri kumberi kwemarequirements emabhizinesi angangonzi pamwe maluxury semasoft drink. So pamwe ndo saka tichishaya foreign currency yacho yatiri kuda.
Ko mamwe mabhizimisi enyu ari kufambawo sei?
As of now, business radio Delta riri kungofokasa mune nezvinwiwa. Zvine mhando mbiri dzemasoft drink, then kwozouya kudoro rinoita iro vana chibuku maclear beer vana Castle. Uko kubhiya uku maraw materials kana kuti zvinoshandiswa kugadzirisa mabeverage ebeer zvinhu zvinorimwa muno muZimbabwe, chibage, mapfunde nebhali zviri kurimwa muno muZimbabwe. So patiri yezvinezvi zvichiri kuwanika nekutengwa nemari yemuno. Kune zvimwe maraw materials nemapackaging zvinoda foreign currency, asi hazvina kuwanda sezvinoitika zvinodiwa kumasoft drinks. So mabhizinesi ari kufamba zvakanaka pari zvino. Chinotonetsa ndechekuti mapraizi edu hatina kunge takwidza zvakaita nevamwe vakateera zvemaparal market nemarates ari kukwira. Mapraizi edu hatisati achinja kubva 2013, zvoreva kuti dhimandi yemabhiya yakakwira chaizvo. Saka kuchiri kufamba zvakanaka, asi pamberi apo patiri kusvika kunana January tinenge kwanisa kunge tichapinda mumadambudziko rekuti mamwe mamaterial acho anoimportwa anokwanisa kunge akushotawo zvakare.